Vatungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano weMDC Alliance kwaMurehwa uyo wapindwa nevanhu vakawanda zvikuru. Vachamisa vati hurumende yavo ichaona kuti matunhu ose asumudzirwa uye munhu achagara munyika zvine chiremera pasina kumanikidzana sezviri kuitika pari zvino.
That way tinozva kuti Murehwa inoday. That way tinozva kuti Mutoko inoday. That way tinozva kuti Mutawatawa inoday. Kwete kungoti mwoita wapuza wapuza madzima magezi motanga kurova mari semwari yemubana. Izvozvo hatizvide izvozvo. Tinoda kugadzira nyika, tinongogadzira. Ende tine magweta arimo, tine shasha kamainjiniya arimo, kuti vatigadzire nyika ende kupi? Chechipiri chatiri kugadzirisa nyaya dzesarudzo munyika pakabhineti. Hatichi kuda kuti sarudzo dziitwe futi dzokuti tinoramba tichitaura zvokuti ngamuuye maobserva maminimum conditions mareforms kurakidza kuti we are backward. Takaenda kunohwa hondo kuitira tione one man one vote. Kwati mukatarisa zvakarwirwa natongogara hatichati zvazadzikiswa. Zvakarwirwa nachitepo hatichati zvazadzikiswa. Zvakarwirwa nalukwati masuka hatichati zvazadzikiswa. Sadzamukoma nikinda mangena hatichati zvazadzikiswa. Tofanira kudzokera ipapo tinokoshesa nyaya yatakarwira rusununguko hondo yedu yekuti munhu akodzere kuvhota asingamanikizwipo kuvhotera.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu vekwaMurehwa vatora mukana uyu kushora zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF zvokuisa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji. Vati muhurumende yavo masoja achange ari pamutambarakede achidya nyama agere kumabharaki avo ukuwo mapurisa achiremekedzwa.
Kwazi masoja mamwe akadiploiwa mumaruwa munozviziva ende nyaya yavari kutaura kuti mabhinya is their strategy yokuda kutraya kupinda mumaruzevha tinozviziva. Tizambamatisa matotika mbada isati yadya mwana wayo inotanga yamupombera kuti unonhuwirira sembuti. Tiri kuvaziva gemu yavo. Vati rwendo runo regandikudze vachademba kudemba kuti mudharatsvakirai dzoka munhu uya wakatisiyira chinyavada. Unhu unoti accept isu hatisi kuzoguma nyaya yavari kuita yekuti vanokanganisa masoja yedu. Vana mukoma ngavadzokere kumabharaka vachengete nyika. Tovagadzirira upenyu kuti vadye mabhifi vari mumakamba. Tovapa mapfuma kuti vatendere vachirakidza kuti our country is a country of pride. Munhu anoshanda ari musoja anofanira kunge ane badge of honor in the country.
Vachamisa vaperekedzwa kwaMurehwa neutungamiri webato ravo kusanganisirawo mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Engineer Elias Mudzuri pamwe nevatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube vatendai biti nevamwe.